kudoha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndiri kuona kune yamikati muchirungu excitement, vanhu vakagadzirira inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yemiddle east, saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika? Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
WekuAfrica handisati ndavaona, asi ndirikuona ndechekuti muAfrica macho munewo vakawanda vanoshandira muno, vanosanganisira wekuGhana. Ndakasangana nemumwe wekuGhana wandakangoonawo anotogarawo muno mhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana nevaibva kuti kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco, vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno. Saka ndofunga ndo zvineadvantage yandikatiwo apa endi Africa kuti vamwe vacho vanogoshanda muno, saka zviri nyore kuzowana supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu, I think ichanakidza, nekuti gore rino hapana atingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany yenge iri shasha, Brazil yaisikana neushasha neArgentina. Ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei, zvikuru kunana South America kusinga tarisi munaona wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico dzinenge iriko iri kutamba ikoko, nanaArgentina, Brazil. Ko kune nyika dzakati wandei naSouth America vatambi vacho vanozozikanwa zvakanyanya, vamwe vacho vari muPremier League chaimba vanotamba zvakanyanya zvikuru. Saka ndokuona kunge chatinakidzei pachishayikwa kunzi angaite heaven day. Choonawo nyika dzakaita sana Belgium for example, nevatambi vanotamba zvikuru, German, Portugal, zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare, muchitarisa timu yakaita sana Senegal naGhana, muchiona kuti vatambi vazhinji vanonge vari vanotambira kunze kweAfrica. Saka tingi vanhu vakawanda vachatarisira zvakafanyanisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo. Kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa, asi kana zuva rakuda kudoka kune kwanani. Iko naizvo matemperature dzaanani akuma20 something. Kune kwanani, asi chimwe chinhu takangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo ese ane maair condition. Saka vatambi hazviwanetsi, nekuti kune kutoneva mweya unotonherera chaiwo chaiwo. Unotoona mustadium mese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongo chikuridza vatambi nepakatara. Saka ndoronge zvinonzisi zvakanyanya nakadaiziro. Uye zvakare chakagonawo ndechekuti tambi mizhinji haisi kutambwa mastadium, vakaisa kumbumburi kwakutonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.